Corona virus chirwere kana kuti virus inozikana kuti yakatuka kamhuri kemavirus anonzi corona virus. Virus ikako kana tumavirus itwotwo tunowanzoita kuti vanhu vangorwarirware zvakada kuita zvidziwa-dziwa zvemaflu-flu zvakangodaro. Mavirus iwoyo etingati emhuri iyoyo yemavirus akati wandei. Asi pane nguva nenguva unonzwa pane mamwe matsva ane mazita amatsva. Ndo pakabva kubuda ino COVID-19, inyu virus itsva pafamily yemavirus kana kuti mhuri yemavirus iwawo. Saka yabuda kudaro virus itsva iyi yakatanga kupararira nenyika yese. Kana WHO ichitaura kuti yakunzi pandemic, vanenge vachireva kuti kahurwere kana kuti kavirus katsva aka kapararira nenyika yese, nyika dzakawanda-wanda dzaanako. Saka pavakaona kuti kapararira zvakawanda kudaro ndopo vakabva vati iwo kakunzi kapandemic. Vanenge vachingoreva kuti kavirus katsva aka kamhanya nenyika dzakawanda-wanda.
Asi tichienzanisa nechikosoro chatajaira mazuva ese aya, zvii zvakasiyana necoronavirus nemunhu ari kungokosorawo zvake?
Ndo saka ndati ini macoronavirus aya inganzi akawanda-wanda mavirus acho, mhuri yemavirus aya. Asi wachingo mavirus acho achiita kuti vanoite zvakaita zvemaflu-flu. Asi katsva aka kataa kuti COVID-19 kakatotenderei pamberi nekuti tiri kuona kachikonzera zvakasimbarara kurwara kwacho. Makanzwa kukakanga kuchina vanhu vakabva vatanga kufa vakawanda vachirwarisa vachibhowa vakama chipatara kuti vanhu vadhimitwe. Imi zvemunotoziva kuti mafuruflu twetinosiita tii hatiwanzokudaro. Ndoka kuti siyanei kacho. Asi maira nekuti munenge uchinzwe chii zvakada kuti fananei, unonzwa munhu ari kukotsora-kotsora ari kuhotsira-hotsira uya akunzwa kunga akutadza kunga kufema zvakanaka-naka nekuti munhu dzakavhara-vhara zvakada kuti fananei.